A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, June the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing the controversial selection process of a national hero following the conferment of national hero status on the late ZANU founding member, Reverend Dabaningi Sithole, who died in 2000. Born in 1920 in Nyamandlovu in Matabeleland North, Reverend Sithole was the first president of ZANU when it was formed in 1963, but he was ousted in 1975 after being accused of being a sellout. He then formed his own party, ZANU Nonga, following his ouster. Addressing invited guests at Emerald Primary School in Chipinge on Saturday, Defense Minister Opam Chinguri, who was standing in for President Emmerson Mnangagwa, said that Zimbabwe might not have achieved its independence without the contribution of people like Reverend Sithole.
Where do ZANU be? I am Commander-in-Chief of the Defense Forces. Wadituma kuchindite mabasa matatu. Basa rekutanga rakawamiririra nderekuti tikwanise kusvika tichibata maoko ekurasirwa kwatakaita nemukuru wedu waRevend Dabaningi Chandiwana Sithole. Takawakajisia na 2000. Nekunyara zaje mori iyi. Zvakwanisa kuitika Second Republic. Chechipiri chauyazve netsamba yabva kuna President Kumhure. President wakamirira hurumende yawe ZANU PF newanhu wese muZimbabwe. Zvakare wakamirira bato reZANU PF iro rakatangwa naReverend Dabaningi Chadiwana Sithole. Kuti waka anaunza kare kuti wapiwa ruremekedzo weunational hero. Sitatasi yepamusoro-soro inopa udzamu kumunhu ane history yekusunungura nyika ino.
That there was Defense Minister Opam Chinguri in Chipinge. Reverend Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, told the gathering that her family felt honored by the government's decision to declare their father a national hero.
Mutungamiriri vaEmmerson Mnangagwa vakuedza kuparadza kukuisa muganhu between zvanga zvichiitwa navamuganhu nezveSecond Republic. Zvichatorazvo nguva but vari kuedza. Zviro hazvifambi nekukurumidza but nekuona kwangu vanenge vari kuedza. But hazvisi kureva kuti ndiri ZANU PF aiva kanyiso kuona politically vari kuda kuti zvichinje.
Kumaona sei kutivo vatadza kuuyawo zvavo pa kuti kuchakaita saicho.
semunhu ari anogara akabatika semunhu mukuru inozi schedule yavo maybe ndiyaita kuti vatadze kuuya baba famba dzimwe nguva havakwanisi kuenda uku neuku saka handingati havana kuuya nokuti pane zvavari kutya kana kuti pane zvavari kuwanza chavatadzisa vanochiziva ivo voga zvavo
seri pane zvinhu zvamungada kutaura iweyo semhuri takanangana nenyaya iyoyo
semhuri ndingati kutangisa takunzwa kufema mweya wekuti nesuwo tiri pato zimbabwe nekuti zvazviitirwa baba but not kuti baba vangachirwira kuti vaite gamba tinoziva kuti vakarwa nguva idzodzo and irutini inoitwa zvayo but kuti at least varemekedzwa
That there was Reverend Ndabaningi Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, speaking to our reporter Godwin Mangunjiga in Chipinge and speaking on the sidelines of the gathering in Chipinge, one of young ladies, Ms. Jenny Murunda, said that she welcomed the move by government to honor the late Sithole as a national hero. Let's hear what she had to say.
Ini ndoda kupa kutenda ndoitwa Jenny Murunda ndobva riri pabeshna fridge tiri kuno ku Emerald kuchipinge tafara sereki tafara ndaudzwa nhorondo yavana badini Sithole vanga vaine kuruziro nehurumende dzanopf tiri kuona kuti ava vakatisira gwara rakanaka utungamiriri hwairatidza vanga vakajeka saka tinozvitenda vamberi nezanopf
That there was a young lady, Jenny Murunda, in Chipinge, speaking to our reporter Mlondolozi Ndlovu. Studio 7 also spoke to a former female ex-combatant who shared her views on what she would like the government to do for people who fought in the Liberation War like herself.
Saka dai nechichemo chekuti dai maovheti pane izvovo zvimwe zveri tichiiswawo pamberi taakungoiswawo kumashure zvinotidakadza saka tinodawo kuti tingoiswawo pamberi semaovheti vanhu vanhu vakarwirawo rusununguko topedza tinotenda muwadhiwani yedu tichitenda maigata vakatiitira kuti tiite mitambo yatinoita pavanenge vachiita marari awaya tinenge tiripo tichiita mitambo saka zvinhu zvinotofadza vari kuda kutiitira mitezo saka taikumbirisa kuti nekukasira vatiitirewo mugodhi zvakaita kunzvimbo yekumaunganidzo hakuna migodhi tinoda mvura yakawanda ine masola taambuya ndiri kuona taambuya taambuya saka tiri kuda migodhi ine masola
VaOliver Chikumba, veBato Citizens Coalition for Change, vaudza Godwin Mangunjiga, weStudio 7 kuti ruremekedzo rwegamba kuna vaSithole rwakanonoka.
Tinorwona ruremekedzo rwakanaka, chero harwo rwakanonoka zvauya. Tanga tine tarisiro yekuti vaifanai vakatoitwa hero. Pavasaika 2000 asi kuremekedzerwa hauya zvavo chero vanga vasina kupuwa remekedzerwa taingoziya ende munhu wese waiziya kuti Reverend Ndabaningi Sithole uye munhu mazuva zvataurwa etizi ndiye wakaendesa purezidendi wenyika Nyamusi kwamunangagwa 1969 kuhondo tazwa a lot of zvataurwa zvese uchinzi vakamidha mastruggles akawanda sabotage yekuti tive nefree Zimbabwe saka ruremekedzo rwanonoka asi tinotenda chero rwanonoka harwo asi tinotenda kuti rwazouya it's better late than never.
Nengo ya Citizens Coalition for Change vaOliver Chikumba vachitaura naGodwin Mangunjiga weStudio 7. Stay tuned as we take a break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the controversial process of selecting a national hero in Zimbabwe, we are joined at the moment. We have Senator Sekai Holland, and we're still waiting for Amai Margaret Dongo and also Dr. Urayai Zembe, who will be joining us as we go along with the program. Hello, Senator Holland. Makadi. Aiwa tiripo muri kunzwa imi manga muri mumwe avo vakakwanisa kuenda kuchipinge asi vazhinji vari kubvunza kuti ko selection process yacho yakambomira sei yekuti after 23 years munhu ozonzi iye ave gamba.
I think tofanira kutarisa kuti muZimbabwe tiri vanhu vari kugara takashurungudzana tichishurungudzisana. Vamudare vanga vachifanira kuti dai vakaita iro ribasa, asi havana kuriita basa iri. Vakuzoita izvezvi ruzhinji patakaenda kuChipinge takafara kuti vanga vachifara kuti kwazoitwa seremoni yakaitwa. Nyaya iyi yakatanga kare vamunangagwa vachipinda. Kana muchiteerera zvavanotaura purezidendi, vanenge vachitaura kuti tiri kuda kuvaka nyika yedu sevanhu vamwe, unity. Tiri kuda kuvaka nyika yedu, hapana the United Nations Sustainable Development Goal ya 2030. No one will be left behind. Hapana achasiiwa. Hapana nzvimbo ichasarira. Ndiyo slogan ya President Mnangagwa. And the United Nations. And inoti towards 2030, muZimbabwe vanoti middle income country. Masustainable development goals aya. Ndiyo aita kuti vaMnangagwa from day one vati nyika haivakiki vanhu vasina kubatana. Asi nokuti munyika yedu tashurungudzika tichishurungudzana hatitererani zvatora nguva iyoyi yakareba kudai. Ngandikoda kuti isu as the Ndaba Ministry Foundation tanga tiri vanhu vanoshanda nemhuri as vanhu vanotsigira, nokuti vazhinji muZimbabwe kana tichitsukirira vanhu havaoni kuti pakutsukirira apa hongu vanhu vanotukwa vakashaya kare, asi mhuri dzichiripo, vateveri muvanhu havavachiripo vanorwadziwa. So isu pakutanga tichinzwa kuti pane mutauro uyu takangomirira kuti tizwe kuti mhuri ichaapprochiwa sei. Hai, vanga vachislowly pambidzana kuonesana kuti zvinhu zvingarongwa sei. Zvinhu zvakadai hazvidi kungomhanyiswa nokumhanyira, nokuti there are people's feelings. Vari kufamba havo slowly but surely. So zvatakaona izvi is one small step forward. And vanhu vatarisira kuona kuti okay, pakusvutisana fodha pane masteji zimana. Pane steji yekutaurirana chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sei. Kwozouya steji kwataurirana chokwadi, mashona anoti inoripwa, ngozi inoripwa. Iyo steji yaisati yasvika. Steji yechitatu ndeyekuti kana chokwadi rataurwa vanhu vahurirana, pakunzi kanoripwa. Pane forgiveness. But forgiveness iyi inoitwa iviri musati vatanga basa mabvumirana kuti based on these facts taakuzodai pamunenge vaita forgiveness ndipo panotanga reconciliation nokuti reconciliation inenge yakurapa nyaya yevanhu varwadziswa chaizvo vemhuri.
Maybe if I can interrupt you there, Mrs. Holland, and just go into English. Do you think that President Mnangagwa is correcting the mistakes of the late President Mugabe?
Anwa, Anwa, we don't want into Sevan Vavazera to look forward ever, backward never.
Mm-hmm.
What we need to do is to understand it should be a peace builder. In peace building, you look at what has happened now. You need to not understand Mr. President Mnangagwa, because he's got the guts, because he talk down. And if you were there, Uchi Terera, Honorable Opamu Kinguri Vachirava, Inina Honorable Jesubanjo, they reflect, because he's got a town. Tanga Pasila Mufaro, the crowd. And we could understand the one of our Bakuri, Kuchivanu up, shocked and surprised because this has happened at last. But as elderly people, issue, we want people to understand that President will send over and over again. Nika Inova Kanali Niwai. Let us take that, what he means, and do it where we are. The situation is warm, Munomu Zimbabwe, Yaka Woma. Yakaona, and we are very grateful to our people in the diaspora. But if you are not a person, So the president Mugabe, he finished his work. What President Mnangagwa is doing, we as peace builders are spending with whatever positive comes from government, comes from fellow civil society, comes from communities, comes from the churches, comes from traditional leaders, everything that is positive to make sure that no rule knows. Because the master of Zimbabwe must be done with love. Love conquers all.
Uh-huh.
And we must deal with peace with love and positiveness. And we must look at the positives that everybody has and build that. For the negative, let us understand how we actually eliminate negativity. Together as one people.
Uh-huh. There are also a lot of people that are following our program, and one of them sent in a question to say, who should be involved in the selection of a national hero? Some people say, you know, the process is very partisan.
No, let's be honest. It's beautiful.
Go ahead.
And I think in this methodology of going to the people, unless everyone is active, in fact, at this stage, let us look at it differently. Kuti, pakatira vanhu mudunhu, namonument should be allowed. Kana panozvitamba kuti pakaita mabattle, people should be allowed to explain the kind of winning that is good for them. Zvakasiyana, Tony, playing. Poetry, books, it's also the Davanin Historical Foundation. Sakatari Saganoku, one of the books, our essay, and Avakayora are republished. Sakatari Saganoku, Reverend Davanin Historical African Research Center, the Kuchinoku to Ghana, Pune Reverend Historical Avenue. Davanin Historical, up to today, Yakaikana Kwame Kruba. Even the Running Historical Foundation Scholarship, Tripuda Kuita, an annual Running Historical Commemoration of Lectures. Tripuda, this is our program as the foundation.
Mrs. Holland, if you can please hold on, I need to take a caller and I'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Itima Swera sei makadiko.
Aiwa ata Swera tukutaura nani muri kupi?
Tura na wamoyo mfundisi South Africa.
Taurai zvenyu muri kunzwa iri mudandaro nasi tirikutaura pamusoro pekugadzwa segamba kwa Reverend Mutabaningi Sithole vakati siya muna 2000. Taurai tinzwi.
Regaini kwa seva tiri ni vata resese studio service kwa safuti na amai Holland varikutaura ni vata zoya wa Zembe. No, na wiripo ndiye kuti zvino zvirikutaura amai Holland chekutanga ndizvo mugotsa turo. Vari kutaura kuti kanzira kuvaka foundation yava Reverend Sithole vanda vaningi Sithole vakarasha kare. Munoona dzimwe nguva zvino zvinoshamisa nokuti vasole vachidzingwa musangano wezanopfefa vana vamunangagwa vaivapo vose vakanga varipo ivavo. Pazvino zvinotishamisa kuti nhasi unovaa kupuwa ruremekedzo wegamba vakarashwa kumapurazi uko nhasi unova kutanga kutsika kuguva ravo kwekutanga kutora matambudzo kutora nhamo kutora urombo nokuti mweya womurume wakafa wakagumbuka zvikuru. Saka zvose zvinoitwa izvi hazvishandi dai vatanga vandogadzira nhau yekukura hundi taizovauchirira maoko nokuti vana vaningi Sithole vakavarasha vose nanavamunangagwa ivavo. Saka nhau yavari kuenda uko kundovanda kuvanhu vechipinge vanhu vechipinge futi vakavarasha onai vakatirirwa minda yose nemakidhomu uko kuna na chifumbanje kuna na chipanga ikose kuna na kumadiamond kachiyadzo vakatirirwa mazvinhu zvose vanhu ivavo. Nhasi unova kutaura zvokuti tiraita ownership tirakuvataa ndovarangarira tirakuvataa kuvaka foundation chere mwanasikana wacho ungadidi kuti unongogamutsira. Saka dzimwe nguva zvakada kufaa nezvakaita Sauro. Sauro wakaenda kung'anga akazviga kusvikiro remukadzi yada ndouka mweya wasamuera ashaya akati kounotitambudziriko saka ndozviri kuti vamunangarwa wakutambudza mweya wavanda vaningi Sithole wakazvizorora kare vari kumakuva since 23 years vakavigwa. Saka zvinhu zvakafanana izvo zviri kutaurwa izvozvo musaziteerera kana kuzvitaura zvinhu zvinonyadzisa zvinonyadzisa nyika kuti munhu wamakarasha kare zvakafanana nokuti murume wakaramba kare ukatai ukabuda pachena wozoona nhasi unova kuda kusanga benefit kubva kunzvimbo iyoyo wotanga wandogadzira guva rake unopenda guva rake zvose zvazvibatsiri nyika yose yakatarira zvinotidza tsitsi nyika yezimbabwe yekutambura dai vakatora mari iyoyo vakapa vana vezimbabwe uchipingi ukoko vavezvekuonai zvavaiita vaigwira. Saka zvinotova mai Holland izvo hazvibatsiri chinhu kuru zvinotaurwa kune vasingazivi kwete kune vanoona nevanoziva. Murume uya wakatambudzwa dzamara avakapati yake semunhu wakatanga nemusangano nokuti hatingablame kuti vamugave ndo vakavarasha vese vakafanana vanhu vamwe vaimba imwe nokuti vaunangawa vaunangawa navese vakanga varipo nengodi nhasi unova vamugabe havasipo. Zvakabuda kufanana kuti takazouya zvomutungamiriri obva atawanda kutanga kuremekedza vamugabe unenyengetere yekuti nekuti nokuti nokuti ndoo saka makaona vamugabe vasina kuda kuenda kuhiroseka nokuti vaiaita. Saka zvinhu zvose zvinhu hazvina mapiwo izvo.
Aiwa tinotenda vamoyo muve nezuva rakanaka. Thank you very much there to our caller. You know, he's giving his view. He says that he's totally against what was going on in Chipinge over the weekend. He says, you know, there are a lot of people that could have made the situation better earlier on because they were in the government. The current president was in the government at a time when he's saying when Mr. Reverend Sithole was denied not given a chance to become a hero. And also, Mrs. Holland, there are many people who fought the liberation of Zimbabwe but were not honored as heroes. What should be done by the government to address this issue?
The last thing that was said in the future, Reverend Gandia,
mm-hmm.
which was supposed to be read in Koko, the last paragraph says, lastly, in the spirit that you have recognized the Reverend for his role in the struggle, Your Excellency, we implore that your Second Republic too recognize many others who sacrificed for our liberation, including from the region, Noel Nkono, Felix Santana Mpunga, John Mataure, just to mention a few, to complete the history of our Chimurenga too, and to provide the necessary foundation that will unite our country and propel our youth to vigorously defend and preserve the legacy. That's our last paragraph. Kukunu, we are told that before, please, we should now use this opportunity to actually say what is on our hearts. Kita Varirana, We also tell Raish. We must listen to one another.
Mm-hmm. Iowa, thank you very much there. Mrs. Holland is speaking to us all the way from Zimbabwe, and she was one of the people that actually attended the event over the weekend, and we have been waiting for Dr. Urayai Zembe and Amai Margaret Dongo, but our phone lines are really not going through. And also to those callers that gave us your numbers, we are trying to call you so we can hear your view on this issue. Mai Holland, Tombo Zukira kwa Murikana Mchi, Kwanisa Chindevele, I know kuti you speak Ndevele as well. Mungo tipa o maonero enyu in East Ndevele about the event over the weekend.
Hai, niyabonga. Lapa nitimina uli weekend yosife chipinge sikambesi ni Reverend Ndabanini Kutole Foundation. Hai, ina sakamba ngomoya wokuthi into yonke ile sikhathi sayo. Isikhathi esikhona kathesi esokuthi sokukhangelwa izilonda ezithwalwe ngabantu okweminyaka eminingi ezikhangelwa. Thina asikhangeli indawo eyodwa. Abantu beZimbabwe bathwele izilonda ilizwe lonke ezijiyeneyo. Kufanele ukuthi nxa omunye esekhuluma silalelane, ngoba ekulalelaneni kwethu yikho ke okuzaphuma esindawonye esithi sesibophe lokho esizahamba sisenza lokho.
My Holland, if I can just take a caller quickly. Hello, caller Makadi. Ehe, tukutawara nani muri kupi?
Tukutawara na kutisa kanga tiki mburi ku John Beck.
Tawara iti nzwe, muri kunzwa iri mudari ilo mnuona sei?
Raji nangu kuna panata. Anayati nguwa nangu ki wata wale kikone mbina ki wanano zorangari la mono aba emite vali emu na harife aiwene ki endi pare ichi ene kakutara kutiki ende ya wakata ndabandi ni tole wafu kwa paranga la nekua rite kana kipipo okuichi ni ya kefeksi prekendwe wakitie waona kutata kwa kuna isa asu ni mkeni anata kwa hino ku ndabandi kitu 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 kati hino ni ya kwa kata ye kwa kini wakanda wako kajisani ya kutuwa hunde wakata wako kinda kune kine ni ya kaka ndabandi wani ni tole bota ni kine ni ya kini ba ishu kila kini ni kukua hunde kukende ni content ishu kata kini.
Thank you so much, Mkoma Maitabasa. Tinokutendai. Amai Sekai Holland, if you can just round off with your last word. You're hearing some of the callers are saying that they should address the Gukurai Hundi issue first before venturing into conferring hero status to the former heroes. But give us in a few seconds your last word.
Okay. When we were co-ministers of the organ for national healing, reconciliation and integration, we made two recommendations in 34, but these two have not been addressed.
Mm-hmm.
The first one was, Zimbabwe has gone through many, many injuries in different periods of history, and that everybody and the injury must actually be heard. Because Gukurai Hundi was delayed when that happened.
Unfortunately, Senator Holland, I have to cut you off. Time is not on our side. And that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests. We had Senator Sekai Holland and, of course, you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, our marvelous Nsanganya, who is saying a very good night, Zimbabwe.